Man. Rigatama yandori aungaite mavato ekukwira pamupeta iwe wanga wakavata pasi aungaite mavato ekukwira pamupeta iwe wanga wakarara pasi. Taura nasi uyu munhu azi wako zvimwende sevari mundege iwe uri pasi pepara odozu aombe mutara kukutana dzezera rako tanadza unosvikira kuda kuvaremera ndaona vakurembera warembera pera uri kuda kutsotsa mai guru vako uri kuda kutsotsa mukadzi weshamwari yako uri kuda kutsotsa mai nini vako uri kuda kutsotsa aungaite mavato kukwira pamupeta iwe wanga wakavata pasi aungaite mavato kukwira pamupeta iwe wanga wakarara pasi tataura nhasi. Taira kumbiti, zvimbati tambe, zvimbati tambe, zvimbati tambe, zvimbati tambe, zvimbati tambe, zvimba chataura nhasi. Ndakagara ndatipora ipangu, ndakataura ndikatipora itano, imimi mune dzungu.
Fresh out from Niger Remix.com.